manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 29 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mubayiwa avaive mudzimai wemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vomiswa pamberi pedare pamhosva yavari kupomerwa yekuda kuuraya vachivengwa kuSouth Africa. Mapurisa anoti mari yakapiwa mubhajeti regore rinouya iro risati ratambirwa haikwane kuita basa ravo. Zviri kubva kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar zvinoratidza kuti Senegal yabudirira kuenda muchikamu chepiri mushure mekurova Ecuador 2-1. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peurongwa hwaro hwekuda kuparura mari inoshandiswa pamadandemutande kana kuti Central Bank Digital Currency rakanaka chose sezvo richipa mukana kune veruzhinji kuisawo maonero avo. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo danho iri harina zvikuru zvarinobatsira nazvo veruzhinji sezvo vasina kutanga vapiwa ruzivo rwechinhu chavari kubvunzwa nezvacho vasati vapa pfungwa dzavo. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti vanoona iri riri danho rakanaka chose.
Ndiri kunyanya kushushikana nenyaya yekungoramba vachisimbaradza kuti information yavachawana itanga iri confidential. Ipapo pari kunditinetsei kuti vanorambirei vachidzokorora izvozvo. Asi danho rakanaka nekuti vange vachinzwawo kuti vanhu vanoti kudii nepfungwa yakaita seiyoyi. Takatarisa upfumi hwedu tinokwanisa kuona kuti karenzi yakaita seiyi inokwanisa kubatsira zvikuru sei. Takatarisa kuti inokwanisa kunge iri karenzi inochengeta value kudarika mari yedu iri kurasikirwa neuremu nguva nenguva. Inokwanisawo futi iri karenzi isinganetsi kuprinda sezvo inenge ichishandiswa pasaisai padandemutande.
Izvi zvinotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara ava vanoti
I think danho rekuunza madigital currency anonga achibhekwa nemacentral banks idanho rakanaka uye idanho rinogona kuita kuti vanhu vakawanda vange vachida kushandisa madigital currency uye rinopedzawo matambudziko anosangana nawo in terms of kushayikwa dzimwe nguva kwatatiri kumboona kwemaphysical notes nemacoins mumabhanga. Saka kana mane madigital currency zvinoreva kuti hapachina need yekuti vanhu vanga vachienda kubank kunoda kuwithdrawa maphysical notes and coins.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vane maonero akasiyana nevamwe.
Zvinokahlamadza kuti veReserve Bank of Zimbabwe vada kuti vanobvunza ruzhinji rweZimbabwe kuti vanofungei pamusaka pedigital currency. Ndinodaro nekuti kuti munhu awane mafungiro aangapa akazara anofanira kunge achiva nenzwisiso yakakwana yenyaya dzedigital currency. Iyi nzwisiso iyi haisati yapiwa.
Ukuwo vakuchera vanodzoka vachiti
vanhu vakawanda havana atingati magadgets vanopinda pamasaisai kuti vange vachikwanisa kufambisa currency vachitenderedza. Iwo masaisai achona muno muZimbabwe kune kumwe kwaanotonetsa. Saka zvinhu zvakadaro zvakada kuita seinfrastructure zvinokwanisa kunetsa kuti karenzi inge ichitambirika zvikuru sei. Kana isiri karenzi yavanokwanisa kubata vanenge vasinganzwisisi kuti inofamba sei. Saka pane pachitoda dziso yakakura.
Muzvare mutambasere vanoti
munyika yedu yeZimbabwe takatarisana nemaframework, takatarisana neinfrastructure, hazvina kumira zvakanaka.
Tingaona here veReserve Bank of Zimbabwe vachitambira pfungwa dzeveruzhinji? Dr. Chitambara vanoti
maonera kuini seprocess iri kuitwa zviri pachena. Ndinofunga kuti vanenge vasina option but kuteerera zvinenge zvabuda kubva mupfungwa dzevanhu. Saka ndinotarisira kuti since Reserve Bank yademonstrate a commitment yekuinclude maviews evanhu, ndinoona kunge pane commitment newill yekunge vachiteerera zvichabuda mutsvakiridzo iyi.
Banga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa musi wa9 mwedzi uno kuti riri kupa mukana kune veruzhinji kuti vapewo pfungwa dzavo pakunaka kana kuipa kweurongwa hwemari yepadandemutande uhu, uye mukana uyu unopera mwedzi unouya musi wa7 zviita. MuAfrica, nyika yeNigeria ndiyo inonzi yakave yekutanga kushandisa mhando yemari iyi payakaparura mari yayo inonzi iNaira, uye dzimwe nyika dzine chitsama pasi rose dzave kushandisawo mhando yemari iyi. Vaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vanga vari mudare nhasi pamhosva yavari kuda kupomerwa yekuda kuuraya vaChiwenga vari muchipatara kuSouth Africa. Muzvare Mubayiwa vari kuramba nyaya iyi. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare edzimhosva, dare raMagistrate muHarare nhasi ranyima zvakare mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scholar mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekupondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change, muzvare Mo Blessing Ali. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vasvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa yekunzi vaida kuuraya vaChiwenga pavairwara vari kuSouth Africa imbomira kutongwa. Izvi zvinotevera chikumbiro chavakasvitsa kudare repamusoro chekuti mutongo wedare raMagistrate wokuti nyaya iyi itongerwe munyika usendekwe parutivi. Muzvare Mubayiwa vati vari kutarisira kuti nyaya iyi ichafambiswa zvakanaka mumatare.
Zviri kungoitika zvacho, hazvisi zvinhu zviri normal. Kana takada tichida kutarisa mutemo chaiwo chaiwo nekumatongerwo anofanira kunge achiitwa nyaya asiriwo. Asi isusu chatinongoda chete kukurudzira kumamagistrate edu nemajaji edu kuti kana vachitonga nyaya ngavasatarisa uremu hwezita kana uremu hweposition, ngavatarise nyaya iripo chaiyo chaiyo voona kuti ina musoro here kana kuti haina. Havafane kumeka madecisions ekuti vanoameka because vari kutya kuburitswa basi.
Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti nyaya iyi inofanira kunotongerwa kuSouth Africa kunova kwayakaitikira. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati nyaya iyi inofanira kutanga kutongwa sezvo vachiti hapana chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro namuzvare Mubayiwa zvichitevera kuramba kwakange kwaitwa nedare raMagistrate kuti nyaya iyi inonzwikwa kuSouth Africa. VaManokore vatiwo zviri kudhurira hurumende kuti irambe ichiunza vafakazi vayo vaviri kudare. Asi amai Mutetwa vati zvataurwa navaManokore Manyepo vakaburitsa magwaro enyaya iyi yoya vakasvitsa kudare repamusoro. Vatiwo kutongera nyaya iyi muno kuchadhurira nyika nekuti hurumende ichada kuunza vafakazi vakawanda kubva kuSouth Africa. Vachitiwo vatongi vemuno vakasungwa mbira dzakondo nemutemo uyo unoti mhosva inofanira kutongerwa kwayakaparirwa. Amai Chakanyuka vati vachatora mutongo wavo nechina panyaya iyi. Muzvare Mubayiwa vatiwo vari kushushikana zvikuru kuti masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevana ari kuramba akanyarara ivo vachishungurudzwa navaChiwenga. Vatiwo vari kurwadziwa kuti nguva yarebesa vasiri kukwanisa kuona vana vavo.
Ndine mwana wangu akapinda grade 4 muna January. Ndakapedzisira kumuona achiri kucrash ari mugrade 0. He is 8 years old. Mumwe wacho is 10, the other one is 11. Vese vachiri vana vadiki, vese they are below 18. Saka zvinorwadza, and vana havana chekuita ne whatever zvikuitika pakati pangu na baba vavo. Nekuti inino wacho anonzi muridzi wenyaya handisi kutombozivo kuti chii chiri kuitika pakati pangu na baba vacho.
Muzvare mubayiwa vanonzi vakaedza kutamba tamba nezvinoshandiswa muchipatara zvainge zvakaiswa pamuviri wavachiwenga pavairapwa pane chimwe chipatara chekusouth africa nechinangwa chekuda kuvauraya. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuburitsa mazakwatira emari munyika vakanotenga dzimba kusouth africa pamusoro pedzimwe mhosva. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare ramajor street amai Feresu Chakanyuka varasawo chikumbiro chavasikala chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekupondwa kwamuzvare mo Blessing Ali kunyatsime. Vasikala vakange vadzika kudare vachida kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti dzimwe nhengo dzeCCC dzavakasungwa pamwe chete nadzo dzakapiwa mukana wekutongwa dzichibva kumba uye nguva yarebesa vari muusungwa. Asi amai Chakanyuka vati hapana chachinja kubva pavakambonyimwa mukana uyu nematare vachiti vasikala munhu anogara achikoromora nyaya uye vakatyora zviga zvavakapiwa nedare pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira mhirizhonga pavanonzi vakakurudzira veruzhinji kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira muna Chikunguru 2020. Amai Feresu vati vasikala vakapiwa mukana wekutonga vachibva kumba kwavo vanogona kuramba vachipara mhosva zvavati zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Amai Feresu vati vasikala vagodzoka kudare musi wazvita 5 pakatarisirwa kutanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi. Vasikala vakatarisirwawo mudare musi wazvita 7 apo dare rakatarisirwa kutora mutongo waro wekuti mutongi pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwamuzvare Ali ogeza maoko ake here kana kuti kwete panyaya iyi zvichitevera chikumbiro chakasvitswa navasikala. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Budget risati ratambirwa nedare reparamende kana kuti budget proposal ravakatura vhiki rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakapa mapurisa eZimbabwe Republic Police kana kuti ZRP mari inosvika mabhiriyoni makumi matanhatu emari yemunyika kana kuti $60 billion ekuita mabasa. Asi vakuru vemapurisa vanoti kuti vakwanise kuita zvavanotarisirwa kuita vanoda mari inosvika mabhiriyoni mazana mashanu nemakumi masere kana kuti $580 billion yemari yemunyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutevedzeri wemukuru wemapurisa achiona nezvevashandi, Deputy Commissioner General Human Resources vaElliot Ngirandi, vaudza nhengo dzeparamende kuti mari yavari kunzi vapiwe kana bhajeti rikatambirwa nedare ishoma zvikuru pane zvavange vachitarisira.
The pre-election period normally is associated with the hive of political activities. It's contesting parties.
Kana tave kuenda kusarudzo, panoitika zvakawanda vemapato vachitsvaga rutsigiro. Ndosaka pachida kuti mapurisa avepo kuti pave nerunyararo.
Semuenzaniso, vatiwo vaida mari inosvika mabhiriyoni mazana mana nemakumi maviri emadhora kana kuti $420 billion pamabasa akasiyana-siyana akafanana nekutenga zvombo, motikari nezvimwe zvikwanisiro, asi vakapiwa mabhiriyoni gumi nemaviri emadhora emunyika chete kana kuti $12.6 billion. Vangirandi vati vaida mari inosvika makumi mashanu emabhiriyoni kana kuti $50 billion kuti vakwanise kuendesa mapurisa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vati mapurisa anoenda kubasa asina mari yekubatsirikana kana kuti maallowances. Vakatiwo mapurisa ari kushandisa mbozhanhare dzavo pachinhambo chekushandisa zvihovha zvepabasa. Vangirandi vatiwo zvinosuwisa kuti vanenge vari muusungwa kuzvitokisi havawani chikafu. Vatiwo kana zvipatara nemakirinika zvezetarapi hazvina mishonga, uyewo vaida mabhiriyoni matanhatu ekutenga mishonga asi vakapiwa mabhiriyoni maviri chete pabhajeti regore rinouya. Vangirandi vakumbira nhengo dzeparamende kubva kukomiti inoona nezvemukati menyika nekomiti yeseneti inoona nezverunyararo munyika kuti vataure negurukota rezvemari kuti riwedzere mapurisa mari.
People are being robbed in their houses during the night. Sometimes you will be phoned by a person, we are being robbed here.
Vanhu vari kubirwa masikati, vanhu vari kubirwa mudzimba dzavo. Dzimwe nguva unofonerwa nemunhu achiti ndiri kubirwa, asi panenge pasina mota yekuti uendeko. Kana motokari iripo, panenge pasina peturu.
Asi munyori mubazi rezvekudzivirwa kwenyika vaAaron Nepera vavimbisa nhengo dzeparamende kuti munyika hamusi kuzoita nyonganyonga nekuda kwekuti ZRP yakapiwa mari shoma, vachiti vakatoudza mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi.
I may want to allay fears that there may be total chaos.
Ndingangoda kuvimbisa kuti hakusi kuzoita nyonganyonga kana mirizhonga, asi tinoda kuti mutiwedzere mari kuti tikwanise kuita basa redu nemazvo.
Vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzitaure nebazi rezvemari kuti ripe ZRP mvumo yekushandisa mari yefind nedzimwe dzainowana, vachiti izvi zvinoita kuti mapurisa awane mari yekushandisa yakakwana. Zvichakadai, mukuru mubazi recivil registry, Registrar General Henry Machiri, vaudzawo nhengo dzeparamende kuti bazi ravo harina kuwana mari yaraida mubudget, vachiti vakapiwa mabhiriyoni 10 nerimwe chete kana kuti 1 billion, asi ivo vaida zana remabhiriyoni emadhora kana kuti 100 billion dollars. Vamachiri vati vashandi vebazi ravo vakatorisa vanhu zvitupa mumatunhu ese munyika pasi pechirongwa chenational mobile registration gore rino havasati vabhadharwa. Varatidzawo kusafara nenyaya yekuti havana kupiwa mari yekutorisa vanhu zvitupa zvekare kana veZimbabwe Electoral Commission yapedza kutara miganhu yenzvimbo dzekuvhotera gore rinouya kana kuti delimitation.
So at the end of the day, maofisazi vanopedzisira vakunzwa kuti tipei huku kuti tigorejistei nyaya inyaya yakaoma.
Vanhepera vatiwo kunyoreswa kwevanhu kwakakosha, uye vakumbira nhengo dzeparamende kuti dzione zvadzingaite kuti mari yekuita izvi iwanikwe. Sachigaro wekomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaAlbert Nguluve pamwe nasachigaro wekomiti inoona nezvemunyararo vaDavid Parirenyatwa vaudza vanhepera nevamwe vavo kuti vataure zvinhu zvakakosha zvavanoda kuti zviwedzerwe mari, vachiti zviri pachena kuti hapana mari yakawanda yekupa zvirongwa zvese zvebazi ravo. Pari zvino, mapazi ese hurumende ari kusangana nemakomiti eparamende achitaura kuti anoda kuwedzerwa mari yakawanda zvakadini paramende isati yapasa budget re4.5 trillion rakaturwa svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vehurumende yeSomalia vanoti vanopfurikidza mwero vatanhatu vechikwata cheAl-Shabaab nemumwe anodzivirira nyika mumwe chete vakafa pane imwe hotera yemuguta guru renyika iyi reMogadishu mushure mekurwisana kwemaawa anodarika 10 nemasere. Vanopfurikidza mwero ava vakapinda zvine chisimba vakapakatira zvombo muhotera yeVilla Reis ndokuuraya vanhu vasere. One Man Museum yekuBritain inonzi yadzosera kuNigeria zvimwe zvinhu zvakakosha munhoroondo yenyika iyi zvinosanganisira zvikwangwani 10 nezviviri zvebrass zvinozivikanwa nekuti Benin Bronzes zvakabiwa muBenin City nemauto eBritain muna 1897. Munyori mukuru wesangano reNATO vaJens Stoltenberg vanoti vari kutarisira kuti makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano iri ari kusangana muRomania abude nechisungo chekuti vape rubatsiro rwakawanda kuUkraine kuti irwise Russia. Vati mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nekuda kuvharidzira kukundikana kwavo muhondo vave kubomba magwenya emagetsi nepombi dzemvura yekunwa kuti vashungurudze vanhuwo zvavo muUkraine. Reserve Bank of Zimbabwe yazivisa kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba pamusika wekutenga nekutengeserana mari wekunze kana kuti RBZ auction rate. Nasi dora reku America ranga richitengwa nemadora mazana makumi matanhatu nemakumi mashanu nemana nezviga zvisere nezvinoraudzira kana kuti $1 to Zimbabwe dollars 654. Asi svondo rapera dora reku America raitengwa nemadora zana nemakumi matanhatu nemakumi mana nezviga zviviri nezvinoraudzira kana kuti $1 equals to Zimbabwe dollars 646. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7, Abata Nyanzvi, munyaya dzezveupfumi, muzvinafundo, Gift Mugano.
Zviri kuitika apa ndezvekuti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuda kuedza kufambidza Zimbabwe dollar kuti riderere simba risangane pamwe chete ne rate yekublack market. Asi rate yekublack market iri kutizawo zvakanyanya nekuti yakuma 900. Saka musiyano we black market rate ne official rate ucharamba uripo. Tirikuona zvakare mubudget rehurumende hurongwa hwemari hwakatarwa na Minister of Finance. Hwakatoratidza kuti rate yavari kutarisira muna 2023 i925.
Sei muchidaro muzvinafundo panenge pachitariswa chiyapa.
Tikatarisa ma bond avari kuissue in US dollars. Vozo konvita mari iyoyo into Zim dollar. Tinoona rate ye 925 against 1 US dollar. Saka chirongwa chehurumende chekuderedza simba eZimbabwe dollar tirikuona chichienderera mberi kusvika 2023. Asi kunyangwe zvakadaro hazvisi zvakabatana black market rate no official rate kana hurumende ichiramba ichiita ma controls pa exchange rate. Exchange rate inova rate iyoyi inoda kuti iregedzwe nehurumende kuti iite free, iflote pachirungu, kuti ikwanise kubatana neblack market. Akaramba vaita macontrols ari kuita haifi yakabatana. Saka tinongoenda padiki padiki, asi hari zvakabatana marets eblack market inofisha varete.
Izvi zvinoreve ichitarisa nyaya dzezveupfumi.
Asi zvazvinoreva paekonomi ndezvekuti, zvikureva kuti mitengo icharamba ichikwira, nekuti kana hurumende ya weekend rate yofisha varete, ma parasita hurumende arishandisa exchange rate sana zimura pavanenge vakucharge duty vachanga vakukwidza price yacho nekuti rate inenge yachinja takupfuura pa toll gate mari changa yakwira yachinjwa nekuti rate dini yachinja.
Izvi zvinenge zvokonzera matambudziko akaita sei munyaya dzezveupfumi?
Kufamba kwati chaenda tichienda mberi zvinenge zvichifida into inflation. Saka tichaona mutengo yezvinhu chiramba chidini chikwira. Ukuo black market rate inonga chitiza official rate. Vanonga shandisa rate ye black market vanonga vachiwedzera ma prices. Saka tirikungoona zvichitomera sevanhu veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup.
Tochimbotarisa zvabuda kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar. Senegal yave nyika yekutanga muAfrica kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi eWorld Cup kuQatar. Senegal yakunda Ecuador 2-1 mugroup A, zvaita kuti ibudirire kuenda kuchikamu chenyika gumi nenhanhatu kana kuti group of 16 pamwe chete neNetherlands yakundawo kata 2-0 mugrupu A zvekare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzemitambo Tandanani Zimbwa.
Totanga tati makorokoto kuSenegal nyika inobva kuAfrica iyo yakunda Ecuador nezvibodzwa zviviri. Ecuador ikakumisa chimwe, Senegal ichabudirira kuenda round inotevera iri yechipiri. Netherlands ichitungamira. Netherlands chikwata chakunda Qatar nezvibodzwa zviviri isina kudzorerwa.
Kukunda kweSenegal kuri kutambirwa sei neAfrica nyanya imomo muZimbabwe?
Vanhu kuZimbabwe vari kufara zvikuru nokuti Senegal inyika inobva kuAfrica. Zimbabwe nayo iri kuAfrica, takatarisira kuti yakamirira Africa yose. Nyange yazvo tine zvikwata zvimwe zvina, tine zvikwata zvishanu. Saka Senegal kana taakuiverengawo tine zvikwata zvishanu zvinobva kuAfrica, and takatarisira kuti ndizvo zvakamirirawo vana Zimbabwe. Kana ikabudira Senegal, kubudira kwayo kubudira kweAfrica pamwe nesuwo mutambo wenhabvu ungagona kubudirira kana zvikwata zvinobva kuAfrica zvichibudirirawo.
Tinoona kuti iyo Senegal yakunda isina Sadio Mane, zvinorevei?
Izvi zvinoratidza kuti kana muri chikwata hamufaniri kutarisira mutambi mumwe, mukatarisa amuisa chibodzwa iche chiviri idefenda Koulibaly. Saka zvinoratidza kuti mukagona kutamba makabatana, hazvitsvagi kuti ari kutamba kumberi ndiani. Yanga yakatarisira Senegal kuti achavatungamira kumberi ndiSadio Mane, asi akabva akuvara mitambo yeWorld Cup isati yatanga. Tarisai muone, yaakukunda mutambo wanga wakakosha zvikuru, nokuti mutambo wanhasi dai vasina kubudirira vaigona kudzokera kumusha. Asi yakunda ichibatsirwa nomutambi anotamba kumashure, defender. Saka izvi zvinoratidza kukosha kwekuti mutambe muri chikwata chizere, musingatarisiri kuti munhu mumwe, mutambi mumwe ndiye akabata chikwata chese.
Tinoona zvakare kuti pane mutambo mukuru weAmerica versus Iran uri kuuya munguva dzinotevera. Munoona uchizofamba sei?
Nemaonero angu ndofunga kuti pamwe America ichakunda pamutambo uyu. Ndinofunga zvakadaro nokuti tikatarisa mutambo wekutanga veIran vakarakashwa, vakamwiswa zvibodzwa 6 nechikwata cheEngland, ndobva vagona havo pamutambo wavo wechipiri ndobva vagona. Asi tikatarisa America mutambo wavo wechipiri vadhirowa mitambo yavo miviri, ndofungidzira kuti America ichagona kukunda Iran ichizoenderera mberi mumakwikwi eWorld Cup yegore rino.
Uyo anga ari muongorori wemitambo Tandazan Zimbwa ari parunare kuvulawayo naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi, tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuQatar kuri kutambirwa makwikwi eFIFA World Cup. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne15460 kHz mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Muzvare Mary Mubayiwa waive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vomiswa pamberi pedare pamhosva yavari kupomerwa yekuda kuuraya vaChiwenga vari kuSouth Africa. Mapurisa anoti mari yaakapiwa mubhajeti regore rinouya risati ratambirwa haikwane kuita mabasa avo. Senegal inobudirira kupinda muchikamu chepiri kuWorld Cup mushure mekurova Ecuador 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndichiti makorokoto kuSenegal. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti musakanganwa mutambo pakati peUSA neIran.